Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti ingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus.
Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Paramende yazivisawo kuti yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa pane imwe mhosva yeuori yavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kunyange hazvo chirwere ichi chisati chapinda munyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati hazvisi zvitsva kuti vanamati vasangane muDzimba vari vashoma. VaMutata vati nekuda kwekuti mutungamiri wenyika akatara chirwere ichi sedambudziko guru renyika, sezviri mubumbiro remutemo yenyika, vemakereke vanosungirwa kutevedzera zvakataurwa kuitira kuti chirwere ichi chikavamo munyika chisatapuriranwa zvechimbi chimbi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti ingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus. Saka makereke kana ane shungu dzekuti abatsire vanhu vavo kuti vadzivirigwe kubva pachigwere ichi achada kuti aite comply nekudaidzira uku kuti vadzivirire vanhu vavo. Asi haisi nyaya itsva, mukubva chikristu chichangotanga vakristu vaisangana muDzimba.
Mubatanidzwa wemakereke emapostori weUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe unotiwo uri kutevedzerawo zvakatarwa nemutungamiriri wenyika. Munyori musangano iri vaEdson Tsvakai vati vari kukurudzira macheche echipostori kumbomira kusangana vakawanda kuitira kuchengetedza utano hwenhengo dzavo.
Nenguva denda iri rikapinda rinogona kuparadza vakawanda. Saka makereke tinoona zviri nani hazvo kuti pamwe rizvino amboti vechinamata vasinganyanyowandisa.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori musangano reCatholic Bishops Conference vaFra Derek Chiromba, avo vatiwo vanotonyorera kumasangano avo kuti atevedzere zvakatarwa nehurumende vachiti zvakakosha kuchengetedza utano hwevatenderi.
Saka pane zvimwe zvokuti vanhu vanombobatana sepaku panana chiratidzo chorugare kana pakushandisa mvura sande pakupinda musvondo. Iyo mvura takutoti iswe pamachechi uye vari musvondo imomo pasave nokubatana kupanana chiratidzo chorugare.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati vachiri kuongorora kuti votora matano api.
Hapana munhu angarwisana nechokwadi chakaita saichocho. So zvakataurwa na president zviri mumweya iwoyo wokuda kuona kuti sema Zimbabweans tinga slower down sei kana kuti tingaita zvipi kuti upenyu hwavanhu uchengetedzwe. Now semakereke atisati tanyatsova nekuva ne maonero mamwe chete ekuti tinganyatsozvigadzirisa sei, nokuda kwokuti vanhu vanofanira kunamata vachibatsirwa namwari nevaiko kuna mwariwo zvekare. Ndokwatinotarisiraka tariro yokuti chirwere ichi chidii chipere.
Asiwo dzimwe nhengo dzemamwe machechi dzisina kuda kutaura pamhepo dzaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino dzichiri kukokwa kwezvirongwa zvemakereke adzo zviri kutarisirwa kuitwa kupera kwevhiki rino. Gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nemuvhuro kuti vari kukurudzira vemakereke kuti vasaita magungano ezororo reEaster, iro rinova zororo rakakosha kune zvimwe zvitendero. Chirwere checovid-19 chakatanga kuChina muna zvita gore rapera, uye chirwere ichi chatekeshera kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira dzemuAfrica. Pasi rose vanhu vanodarika zviuru zvisere vafa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza misangano yevanhu vanodarika zana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, paramende yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura patanga kugara dare National Assembly, mutauri wedare iri vaJacob Mdenda vati paramende yapedzisira kuita misangano yayo nechitatu, uye inotarisirwa kutanga kuita misangano zvekare musi wa5 Chivabvu, zvichiendera nekuti zvinhu zvinenge zvakamira sei panyaya yechirwere checoronavirus.
This will be the last sitting until the question of the corona virus is arranged.
Asi vamudhenda vatiwo misangano yemakomiti pamwe neimwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambomiswawo, asi vati pane mumwe musangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarike zana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende vatendai biti vemdc vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo, iyo ine basa riri kumashure. Asi vamudhenda vati sezvo komiti iine vanhu vari pasi pezana, panogona kurongwa kuti iendere mberi nebasa rayo, uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende. Dzimwe nhengo dzekomiti yeparamende dzakaita saamai Good Luck Kwaramba vezanu PF vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri.
Kuna togonosha diesel mangwana, togonosha diesel kusvikira mangwana, toita sei kuti tiende kumba, maitei?
Asi vamudhenda vati nhengo dzeparamende dzichabvumidzwa kugara mahotera kusvika nemusi wechishanu, paramende ichitsvaga mafuta emotikari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo. Nhengo yebhodhi resangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaonhuwayo vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Asi chandinoda kukurudzira kwavari ndechekuti kudai vachienda kunzvimbo dzavo vadzidzise vanhu kuti coronavirus yatikutarisana nayo iyi yakamira sei, inofambiswa sei. Ngavatore mukana kuchidzidzisa vanhu vasasangana vakawanda, asi vanongotora vanhu vakawanda vashoma vashoma vachidzidzisa kumaconstituenzi avari. Zvinobatsira kuti vanhu vange vachiziva kuti coronavirus yakamira sei, nokuti vakangomira kuya kudare reparamende vongosvika vongonogara. Uyezve isu takatarisira kuti information itenderere, handizoni kuti kumira kwavaita kunenge kuzobatsira chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesero anyavati zvaitwa neparamende zvakakosha, asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzira kudzoka kubasa sezvo paine rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabudget okurwisa coronavirus sezviri kuitika kuAmerica.
But where there is an emergency, vanofanira kugara vari prepared kuti kana chirwere chichikakura pachidiwa madecisions asingakwanisi kuitwa president ari one, vanofanira kuwanikwa vachidini vachidzoka.
Vaendera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa pari zvino muZimbabwe kuti mutungamiri wenyika nevatungamiri vemapato ese anopikisa vabatane mukurwisa coronavirus sezviri kuitwa kuSouth Africa uko mutungamiri wenyika iyo vaSiria Ramaphosa vabatana nevamapato anopikisa vachitaura kunyika yavo pamusoro pecoronavirus.
Isu tinotaura kuti vamunangagwa tinoziva kuti vamunangagwa navachamisa mbusiness anadzisi kuwirirana pari pano patinofanira kuwirirana. Handiti kuona vese vari kuti upenyu hwavanhu hwakakosha ndo vanhu kavanhu vavhotera kuzva zvakaipa kuti vachamisa navamunangagwa navamadhuku nakupe nevamwe vese vabude pamberi penyika vaitaura ngatitorei zvidanho zvakati kuti tisevhe upenyu.
Paramende yeZimbabwe ine nhengo mazana matatu nemakumi mashanu mumatare ayo esenate nenational assembly umo dzinogara dzakatsikirirana sembeva sezvo muzinda weparamende wakavakirwa nhengo dzisina kuwanda zvakadai. Kunyange hazvo Zimbabwe isati yave necoronavirus, chirwere ichi chatove munyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vagari vemuHarare vanonzi vatanga kutenga zvokudya neuwandu senzira yekugadzirira kuti vagare vaine chekudya kana chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus chikapinda munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vatengi vataura neStudio 7 muHarare nhasi vati kupararira kuri kuita chirwere checoronavirus pasi rose kwave kuvapa kuti vagare vakatenga chikafu chakawanda kuitira kuti vasazoenda kuzvitoro kwavanogona kunosangana nevanogona kunge vane chirwere kana chinge chazopinda munyika. Izvi zvinoteverawo mashoko emutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro pavakakurudzira kuti pasawanikwe pane vanhu vanodarika zana vanenge vachiungana vachiti izvi zvinowedzera mukana wokutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere ichi hachisati chapinda munyika. Mumwe wevanhu vaswera vachitenga chikafu chokuisa mudzimba ndamai Lenita Kadehere vanogara mumusha weAvondale avo vati vaswera vachitenga chikafu chisingakurumidze kuora kuitira kuti vagozowana chekudya panguva inogona kunge chirwere checoronavirus chapinda munyika.
Tiri kutenga zvinhu in bulk because hatisi kuziva kuti zvinhu zvine zvange zvakamira sei nenyaya yecoronavirus virus iri kungotaurwa kune dzimwe nyika senge South Africa iri padhuze nesu.
Kunyange hazvo vamwe vakaita samai Kadehere vatanga kutenga zvinhu neuwandu, vamwe vatengi vakaita samuzvare Patricia Murahwa avo vati vanogara mumusha wemufakose vati vane chido chekugara vakatenga chikafu kuti chigarire mumba kuitira nguva ichazenge yorambidzwa vanhu kufamba famba kana chirwere checoronavirus chapinda munyika. Asi homwe yavo yakaboka zvokuti vave kungoti chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Kuri kunzi mari tinayo tinotokwanisa kuti unotengawo zvikafu zvedu in bulk kuti tisazosangane nevanhu kuti timhurusane kana kupa parara kwechigwero kupangungwa tiwanawo tiri pari nani.
Vamwe vavatengi vakaita savatinos manjengwa vanogara musha weGreendale vati vatenderera zvitoro zvakawanda vachitsvaga mishonga inoshandiswa pakugeza maoko kuti agare akatsvinda kana kuti masanitizer asi anga asiri kuwanikwa muzvitoro zvizhinji.
Hakuna sanitizer ndawana from Arendelle, Avondale, Faith Avenue, Montague Shops. Hakuna hand sanitizer irikuwanika pamashelf pese, hapana hand sanitizer.
Vamwe vatengi vakaita savatendaisa unyama vaudza Studio 7 kuti kune zvimwe zvitoro zvichiri kuwanikwa masanitizer aya asi kuchidiwa mari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Masanitizer acho obva wakwidza abva atanga kutonetsa achaonika vanawo wasara vashoma mamwe masupamaketi nevamwe mafamasi akutotengesa nemaus $4.
Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kugara vachigeza maoko avo uye vanokwanisa kushandisa sipo kuti vagare vakashambidzika uye vasagare vachibata kumeso nemaoko ane tsvina seimwe nzira dzekuderedza mukano wokubatira chirwere checoronavirus. VaMoyo vati chirwere ichi hachisati chave munyika asi sehurumende vakagadzirira zvakasimba kurwisana nechirwere ichi kana chikapinda munyika. Asi vakambove gurukota zveutano vaHenry Madzorera vatiwo dambudziko rekushayikwa kwemasanitizer muzvitoro rinosiya veruzhinji vari panjodzi. VaMadzorera vati izvi zvinoratidzawo kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checovid-19. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza kuti nzwe divi rehurumende panyaya yekutenga zvinhu neuwandu kwave kuitwa nevamwe vatengi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro soro muAmerica rinoti richapa mukana kuhurumende yava Donald Trump kuti iendere mberi neurongwa hwayo hwekuti vapoteri varambe vari muMexico apo matare anenge achinzwa nyaya yavo nyangwe hazvo dare repamusoro rakenge rati izvi hazvisi pamutemo. Mauto emunowe ambomisa urongwa hwawo hwekusimbaradza muviri uwo wanga wakanangana nekuunganidza mauto zviuru gumi nezvishanu ayo anosanganisira mauto enato nemadzisawira avo. Izvi zvaitwa pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Makambani akawanda emuAmerica ari kutora dambudziko rechirwere checoronavirus sechinhu chakakosha zvekuti vashandi vakawanda vave kushanda vari kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mamwewo makambani akaita sezvitoro zvinobika zvekudya anonzi ave kutombomisa vamwe vashandi basa sezvo vasingakwanise kushanda vari kudzimba dzavo. Matunhu akawanda emuAmerica ave kurambidza kuungana kwevanhu munzvimbo dzinosanganisira dzekudyira pamwe nekunoonekwa mifananidzo izvo zvave kuita kuti vashandi vakawanda vasingakwanise kushandira kudzimba vambomiswa mabasa kusvikira zvinhu zvanaka. Hurumende yeAmerica yakazivisawo kuti ino urongwa hwekuisa parutivi mari inosvika trillioni yemadhora ichazoshandiswa mukumutsuridza upfumi hwenyika kuburikidza nekubatsira makambani pamwe nevanhu vachakanganiswa nechirwere ichi. MuAmerica mave nevanhu vanoda kusvika zviuru zvitanhatu vabatwa nechirwere checoronavirus uye vanhu vanodarika zana vafa nekuda kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvare Shingi Mangwiro, avo vave kushandirawo kumba.
Ini ndiri chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe chiri kuno kuUnited States of America and kubva vhiki rapera takange tichiudzwa kunzi kutanga muvhuro wevhiki rino iri tinenge tichinzi tishandire kumba kuti tibatsire kuti chirwere checoronavirus chisapararire mune vanhu vakawanda. Tinoona matanho aya ari kutorwa nehurumende yedu nemutungamiriri wenyika ino nevemapato eutano ari matanho akanaka chaizvo nekuti chirwere chachizivikanwe handizivi kuti chakambenge chiriko here asi vanhu vafa nevabatwa nacho izvinozvi vakati wandei. Saka taona zviri zvinhu zvakanaka fani kuti timbogara kudzimba tichibatsirawo kuti chirwere ichi chisapararire.
Mune zvekushandisa zvinokodzera here kuti munge muchishanda muri kudzimba tichiona kuti nyaya iyi yangoita yechimbi chimbi itsuro yamukira mumakumbo?
Inini hangu ndine rombo rakanaka kuti kubasa kwangu tagara tinombopiwa mikana yekushandira kumba dzinguva kana kwasinowa kana kuti kuine mvura yanaisa zvakanyanyisa tinombowana mukana wekushandira kumba. Saka kubasa kwangu zvinhu zvatajaira sitere kugaro shandira kumba. Makombiyuta edu anenge akabatanawo nemasystems ekubasa ikoko zvinova zvinoita kuti zvive nyore kukonekta tichishanda nevamwe, uyezve internet connection nemagetsi ino hazvivisi zvinhu zvatinenge tichitambura kunoko. Saka zvinotibatsira chaizvo kuti unenge uchishandira uri kumba, ende zvinotobatsirawo kunoku munongoziva nenyaya yetrafiki. Saka unotoona kuti kana uchishandira kumba unotokwanisa kutoita basa rakawanda dzimwe dzenguva kudarika kana uriko kubasa.
Ko zvekudya muri kuita sei? Muri kukwanisa here kunge muchienda muzvitoro?
Zvekudya zvedu pakatanga nhaurwa idzi dzekuti coronavirus ichange ichizenge ichipararira takagara hedu tambotenga zvinhu zvekudya, asi mukuendawo kuzvitoro ikoko uri kuona kuti hakuna vanhu vakambowanda zvinotyisa. Ende kana uchiendawo kuchitoro unongoona kuti unoshandisa mahand sanitizer nemawipes kupukuta makata ayaye woshandisa hand sanitizer paunenge uchibata zvinhu, wasvika kumba wogeza maoko zvakanyanyisisa. Uyezve kurudzirwa kunzi kana wambobuda panze uchiita ino zvinhu zvepanze hembe dzaunenge wambopfeka idzodzo unofanira kubva wamudzibvisa wotobva wawacha.
Zvii zvamungaudzawo vari kumusha pamusoro pechirwere checovid-19 ichi kana coronavirus
Ine angu ndrukungo kurudzira vanhu vari kumusha kuZimbabwe kuti tikoshese matanho ari kutorwa nedzimwe nyika tizvitore seriously nyaya dzekorona idzi. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachizvitorera kure kuti aunge zvinhu zvenhando, asi chirwere chauraya vanhu vakawanda sana kunyanya kuEurope kunana Italy uko kune vanhu vazhinji vafa dzinenge dziri nyika dzinoonekwa senyika dzakabudirira asi vanenge vachitokundikanawo mukukontrola chirwere chekorona. Saka vanhu vari kumusha tiri kukurudzirana kuti tizvikoshese, tigeze maoko edu, tisanyanyoungana.
Avo vanga vari muzvare Shingi Mangwiro vachitaura vari parunare muMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bene, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekodha izvi ndiri kumba, nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji tave kushandira kumba senzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu. Tinozivawo zvakare kuti munguva dzino dzekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu. Nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tine zvirongwa zvedu munguva ino. Munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kunzwa, uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo. Kana izvi zvaitika, tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa. Ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka. Ndinokutendai zvakanyanya.
So I'd like to wish you all good luck and good health, and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Vachuchisi vehurumende vanenge vari kutatarika mukuchuchisa imwe mhosva yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo. Vachombo vari kupomerwa mhosva yekutengesera imba yehurumende kwaMutare kuna vaFred Kanzama vaive mumiriri weMutare South mudare reparamende vari nhengo yeZanu PF. Mutongi wedare raMajor Street vaHosia Mujaya neZuro vakati kana hurumende ichida kuenderera mberi nenyaya iyi inofanira kuzviita kuburikidza nemasamanisi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matanda Moyo, kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vange vari musangano. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta ravachombo muzvinafundo Love More Maduku.
Tanga takakumbira kuti hurumende itipe garo remafambisirwe anoita dzimba uye basa raminista anenge ari welocal government, nekuti ivo vachombo vanga vachiramba kuti havana kumboita zvinhu zvanga zviri kunze kwemabasa avo saminista. Idzimba dzaingopiwa vanhu vanoshandira hurumende, imba iyi yanga yazina nomunhu aimwe aishandira muhurumende civil servant. Saka chaidiwa kuti tikwanise kuona kuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva, ranga riri gwaro rinoti muchirungu policy document, inotaura kuti kana uri minista unodai dzimba dzinodai. Saka iyoyo hurumende vanga vakati riripo, nondo yanyaya yavo yati akaita zvinhu zviri kunze kwemutemo iwowo uri mudhokumendi iroro. Totipei dhokumendi riyari, ndo dhokumendi risina kubuda.
Anga achichuchisa nyaya iyi yakatangira kupi kuzake here?
Nyaya yakatanga kuZimbabwe Anti-Corruption Commission iyoyo, and yakatanga hayo commission, kwete iyi yaLois Matanda Moyo, yaJustice Matanda Moyo, yanga iri commission yanga iripo before. Asi sekuziva kwatiita vashandi vacho vari pasa vachingori vari vavarivo, nekuti ana Justice Matanda Moyo havaso vanoenda kuvanhu kunosunga kana kuivo vakuru chete. Asi maofficers ivavavo ekuAnti-Corruption Commission vangori vachiri vamwe chete vaiita zvinhu izvozvo.
Totarisawo dzimwe mhosva dzanga dzichipomerwa vachombo, dzamira sei uye ndedzipidzi?
dzimwe dzavari kupomerwa idzidzo dzichakambomira nekuti takakwanisa kukumbira kare reSupreme Court kuti rimbodzimisa kusvika tapedza chikumbiro chatakaendesa kudare chaakusupreme court izvezvezvi nekuti havafani kutongwa nyaya idzodzo idzo nekuti vakabatwa nemasoja vakarohwa zvisingaite and then vapedza kuvabata nokuvarova vakuvapomera mhosva richiitaiwa munhu anoita masungirwo erudzi irwezvo havafani kutotongwa nekuti kuomukanganisa bumbiro remcam imwe yacho ndeyekuti vari kunzi vakapa vanhu kuarea iri kunonzi white space vachiti nzvimbo iyoyo yakapiwa vanhu vakawanda vepakaitwa murambachina paapai vanhu vachombo vakapa vanhu ivavo nzvimbo dzezvekugara asi nzvimbo iyoyo yanga isiri yehurumende yanga iri nzvimbo yapfugari saka vari kupiwa mhosva yekuti vakaabhuza office and pane kamwe kanyaya kari pamusoro peikako kekuti vanga vakapfeka kepisi yezanupf ndofunga vanhu vanoiziyaya vanosombanana kudzai chipanga nevamwe
gweta ravachombo muzvinafundo Lovemo Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nasi taita special program yekuti tinzwe kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri muFrance nemuCanada kuti tinzwe kuti dambudziko recoronavirus rakamira sei.
Sarangu ndinzotaura Machwana ndiri muParis kuFrance kunoku vanhu havasi kutobuda panze vanhu vari kutya kana kukira mumabhazi nemumametro vanhu vari kutovhunduka mastoro vanhu vatenga kutenga zviya ndekuti vanhu vakatarisira kuti in the next 20 days situation itaita zviri wesi saka vanhu vari kungofunga kuti takatenga chikafu chedu togara tiri muzimba toregera kubuda panze kuita kuti tisasangane nevamwe zvinogona kutiita kuti tidzivirire iyo vhairasi yekorona.
Ko, zvinhu zvakadai sezvikoro nedzimwewo nzvimbo dzakavharwa here kana zvakamira sei imomo muParis?
Zvikoro zvakavharwa wechina President Emmanuel Macron vakaadresa nation vachitaura kuti zvikoro nemapublic places ngaavharwe. Vakataura futi kuti vanhu vanogona havo kuenda kubasa kana vachida asi vakayambira vanhu vane maexisting conditions ari chronic kuti dai vagara zvavo kusunga. Ndinoona kunge government iri kuita zvainokwanisa.
Muchiona gadziriro iriko ikoko munoona kunge Zimbabwe yakagadzirira here zvakakwana?
Inini Zimbabwe ndiri kutorwadziwa nekuti government inenge isiri kutora nyaya yecorona seriously. Vari kuona kunge zvinonzi korona iri kure kure sereki navo end haisvike ikoko. Takavhunduka chaizvo ndichiteerera minista wepamuchimburi vachitaura kuti korona ipunishment yenyika iri kuno nemasanctions avakaisa pane Zimbabwe. Indinoona kunge matauriro akadaro inoratidza kuti government haina kugadzirira nyaya yecorona because kana vakuru vakuru vati vachifunga kuti nyaya dzemhangamhanga kudaro zvinototyisa.
Ndetwa Nico Abote ndiri kuno kuCalgary kuAlberta kuCanada. Korona vhairasi yativharira vamwe isu mabasa edu anoita uye vana vechikoro vakawanze vambomira indefinite until kusvika munana September. Takatumirwa tsamba nezeromanheru nechikoro kwevana vachiti the provincial government yati zvikoro zvimbovharwa kusvika vanoona kuti zvinoenda under control here but it's indefinite kusvika September. Kwangoitawo paniki yomari mwezuro aya vanhu vakumhanya kunotenga matishu sanitizer vachingohodha zvaiya zvataita kuZimbabwe munana 2008 zvakushaikwa mumashofu.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakambokupai kudzamara coronavirus yapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vaimbova gurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa pamhosva yeuori yavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.